manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 24, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende inofanirwa kupara auction system nekuti haisi kubatsira chinhu. Auction system yangoita mukoto wemari yevanozivana kuti vaite corruption. Haisi kusevha people.
Vakuru vakuru vemabhizimisi vari musangano reConfederation of Zimbabwe Industries vari kuyambira kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Asi RBZ iri kuti sangano iri riri kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vange vachitarisirwa kuti vavhure musika weZeta ETF vanonzi havachauye kuZimbabwe.
Handisi kukurudzira kuti tivhare maborder futi kana kuti tiwedzere maborder controls kwete. Tasvika panguva yekuti tichijaira kurarama neutachionahwo. Ngatiitei zvimwe zvese zvinoitika zvatagara tichikurudzira zvisingabvisi maprivileges nemarights evanhu nemufaro wavo nokutambanuka kwavo.
Chirwere cheCovid-19 chotangazve kupararira kuSouth Africa zvotyirwa kuti Zimbabwe inogona kutarisana nerimwe dambudziko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vemabhizimisi vari pasi pesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakayambira kuti zvinhu zvave kusvika pakaipisisa uye vakawanda vane mari mumabhanga yekunze vari kuita chipatapata kunodzitora vachityira kuti vanozotadza kana kuti vanozomanikidzwa kuzodzipiwa ave madhora emunyika zvakamboitika kare vakawanda vakasara vasina kana kobiri. Mugwaro rayakaburitsa CZR yakatiwo matano ari kutorwa nehurumende kudzikamisa dhora akundikana. Asi vachipindura governor weRBZ Dr. John Mangudya mumashoko kuvatori venhau vanoti CZR iri kuda kukonzera kusagadzikana muupfumi hwenyika. VaMangudya vatiwo CZR haina kuvaruma nzeve. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudzawo vanhu kuEpworth neZuro uko vaita mabiko ekukunda kwebato ravo musarudzo dzemabyelections kuti vachasunga vavanoti varikonzera kusagadzikana kwedhora remunyika. Pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction, dhora rimwe chete rekuAmerica riri kutenga madhora zana nemakumi mashanu nemashanu emunyika kana kuti 1:155. Asi pamusika wepamukoto dhora rekuAmerica riri kutenga madhora emunyika mazana matatu kana kuti 1:300 kana kupfuura. Asi kunyangwe dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevanopikisa vari kukurudzira kuti Zimbabwe isiyane nekushandisa dhora remunyika vaMangudya vanoti izvi hazvisi kuzoitika.
Dollarization. Ata dashi gala. Saka bozi chipa rwendo. We need to work together this long journey.
Zvinga atora makore mangani kuti dhora remunyika rinyatso tanga kushanda zvakanaka.
We believe that from now we need to be within 5 years. Takataka 2019 on the journey of this dollarization. It is journey is gradual and you said it's market based, not a fund. De-dollarization. So because it's not a force one, it's a gradual, the market based de-dollarization. You know that everyone, the same we are saying, you can still use your foreign currency in Zimbabwe, and you can use your windows in Zimbabwe. So anybody bad things are going to want. No one is being refused to use foreign currency, no one is being refused to use the dollars. So I think that's what I'm saying. That's what we are doing, gradual approach.
Zvinoreve zvichitarisa kushandiswa kwemari kuAmerica nemari yemuZimbabwe.
So what does it mean? It's a de-dollarization process. It means right now, for example, if it is if we are 50-50, for example, it means that we'll be saying that next year we will work to 60-40, but next year or the 40-60. So these are the processes of de-dollarization. And as you expand your production, as you expand your export, you know that you don't need too much foreign currency to import the wheat. For example, the Moksiva, what do you do to be increasing your reserve at the Reserve Bank? When reserve go up, it means that you can have your money in the bank. For people who are not also exporting, how important is Zimbabwe? 40 million, 50 million people, how many are exporting? Only fuel. And therefore, for you to think that those fuel will carry the burden of the whole population. If we use our local currency for people, so if we use the foreign currency for people to transact in taxes over a long period of time, as we see. So I think Zimbabwe will all agree that eventually we need to have our own local currency, the functional currency. And that we need the journey. So we are agreeing as a country that we need the journey. And the journey, we are there in the journey. So people when they arrive.
Governor of RBZ, Dr. John Mangujga, Pari Parunare Muarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwewo divi ravo panyaya iri kutaurwa neCZI.
Baro yakaendwa neCZI rekuti hurumende itore matanho ekuti upfumi hwenyika hudzikame igwaro rakanyorwa zvine unyanzvi rinowirirana nezvandofunga kuti hurumende inofanirwa kuvhara auction system nekuti haisi kubatsira chinhu. Auction system yangoita mukoto wemari yevanozivana kuti vaite corruption. Haisi kusevha peoples. Takavaudza veReserve Bank kuti auction system inofanira kuita the Dutch auction system yekuti vanhu vanofanira kuziva in advance kuti mari iri kutengeswa ipapo imari. Rate yacho inonge yabuda munhu anopuwa highest bidder. Vanhu vanoziva nhu veZimbabwe kana unotenga mota kuauction haupiwi average price. Unopuwa highest bidder price.
Ko iwo veRBZ vari kuita sei?
Vari kubudira average price. Vanotora nguva yekubhadhara mari yacho iyoyo. Zviri kukanganisa inonzi auction system. Saka Reserve Bank yakundikana maringe nezvekumanage auction system. Saka CZI kuti ngaivharwe. Zvinova hati kutenderana nazvo isu vana muzvinafundo veeconomics. Zvimwewo zviri kuonzera kuti mari iite chamuramba mhuru. Inawe itaitaona mazuva yese tongotaura tese kuti nyaya yekupedza mare zhinji vechivaka marodzi kuti nyika inovakwa nemene vayo. Chiisa mare mupfumbudza nemukomanda agricultural marriage ichiraswa yakawanda muekonomi. Ndo zvekuita kuti chireti itize. Ndo zviri kubuda mugwaro reCZI. Iro riri kukrashwa nekurambwa nekuraswa. Reserve Bank yeZimbabwe.
Iri kuti kudi RBZ.
Vechiti musatiteedzera dokumendi iroro. Zvoshamisa manje kuti hurumende iyi iri kuda kufamba yoga here. Handi zvanza zvinogezana wani. Saka ko varasika papi.
Semaonere nyu paifandira kuitwa sei.
Indaifunga kudai veReserve Bank vanga vane maonero akasiyana neCZI. Vaifana kudeedza veCZI business. Kuti mutaura zvematauro tinzwe muri kuti dzimwe dzenguva tapesana. Haingaiti nyika yekuti unongonyora gwaro woti get away. Saka inotongwa senyika yacho. Mukaverenga gwaro reCZI here. Vakanyasa kutaura kuti tinoda kuti Minister of Finance nemamwe makurukota ehurumende tiende kuVictoria Falls tinovharana murumu. Tinyasa kutaura kuti nyika iyi iri kukanganisika sei. Togadzisa zvinogadziriswa. Ivo vari kuramba kutaura nevanhu. Saka vada kutonga nyika vari vega here. Iyi ndinofunga kuti iyi ndiyo inonzi wrong turn. Vabata tsoro isingabatwi.
Sei muchidaro?
Haunyorere business. Woti get away sezvavaita izvi uchifunga kuti dzimwe dzengu vachazi kuteerera kuti vanoimplimenta mapolicies ehurumende tisu isusu vanhu nemabusinesses saka mukangamaa kuti hazvina maturo musazviteedzera isi tiri kupai maideas hatinofunga kuti achatibatsira kuti nyika ine mberi tichaitawo zvatinofunga kuigirinwa mapolisi acho ende hatimanikidzwi it's not constitutional to force me to accept what I don't like so refuse mumeasures iwayo senyika yeZimbabwe saka ndofunga kuti hurumende yarasika
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta avo vanguva katarisirwa kuti vauye kuzovhura zviri pamutemo musika weZimbabwe International Trade Fair uri kutanga musi wechipiri opera nemugovera kuBulawayo vanonzi havachakwanise kuuya. izvi zvinotevera rufu rwevaive mutungamiri wenyika yavo vamwai Kibaki vakashaya nemusi wechishanu. Vakenyatta nemudzimai wavo amai Margaret Kenyatta vari kutarisirwa kutungamirira urongwa hwekuchema vaKibaki kutanga nemusi wemuvhuro mangwanani mudare reparamende renyika iyi. VaKibaki vari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumusha kwavo kuOtsaya kuNyeri County. Vaimbova gurukota rinoona nezveutano vari munyori mubazi rezveutano mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Dr. Henry Madzorera vanoti vanhu vave kufanira kugadzirira kugara nechirwere cheCOVID-19 nekuti chiri kuratidza kuti kupera kwacho kuchatora nguva. Izvi zvinotevera mashoko ekuti chirwere ichi chave kupararira zvakanyanya kuSouth Africa iyo inodyidzana zvakasimba neZimbabwe munyaya dzekushanyirana. Bazi rinoona nezveutano muSouth Africa reNational Department of Health rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwawedzera nezvikamu zvinodarika 13 kubva muzana kana kuti 13.1% mazuva manomwe adarika. Nzvimbo dziri kunyanya kubatwa vanhu nechirwere ichi dzinoti Gauteng, KwaZulu-Natal neWestern Cape. China iyo inodyidzanawo neZimbabwe uye inotengesera nekupa Zimbabwe nhomba dzeCOVID-19 iri kutatarikawo kupedza chirwere ichi mudunhu reShanghai umo mafa vanhu vanodarika 40 mavhiki adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Madzorera.
Iye zvino taakupinda muSaka tofana kuchenjerera zvikuru kuti tisave neimwe flare up yeCOVID-19 munyika yedu yeZimbabwe. Tiri kuona sezvamareva kuti kuSouth Africa COVID-19 yasimuka zvakare iri kuwedzera. Ende toziva kuti vanhu vekuSouth Africa nevedu todyidzana zvikuru, pane traffic yakawandisa kufamba tichicrossa border. Saka tofana kuchenjerera kuti COVID-19 iyi isanyanye kupararira muno muZimbabwe.
Kana chirwere chotanga kusimuka zvakanyanya kuSouth Africa, zvinoreva here kuti maborder ombovharwa zvakare, Dr. Madzorera?
Handisi kukurudzira kuti tivhare maborder futi kana kuti tiwedzere maborder controls kwete. Tasvika panguva yekuti tichijaira kurarama neutachionawo. Ngatiitei zvimwe zvese zvinoitika zvatagara tichikurudzira zvisingabvise maprivileges nemarights evanhu nemufaro wavo nokutambanuka kwavo.
Ndezvipi izvi mukapa muenzaniso?
Zvakafanana nokupfeka mamask mumapublic spaces, nyaya yesocial distancing tiri muzvitoro tiri pai, nyaya yekugeza maoko nekusanitaiza kuti maoko agara akachena, tirege kumhorosana chaizvo kuti zviruoko zviya aiwa zvinogona kuparadzira utachiona. Ngatingoitai zvatagara tichiita tisingabatane maoko. Kumariro, kumachechi, ngatimeke shuwa kuti tinochengetedza utsanana ihwohwo, tichipfeka mamasiki edu, tisinganyaye kumbandidzirana tichiungana, asi tichitendera mhepo kuti ivhuvhute. Nyangwe tiri muchechi, mhepo ichivhuvhuta ichipinda ichibuda. Ndo zvezvimwe zvinhu zvatokwanisa kuita.
Ko, nyaya yekubayiwa nhomba yeCOVID-19 yakakosha zvakadii? Uye munoona here hurumende ichibudirira kubaya vanhu zvikamu 40 kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru sezvayakavimbisa?
Nyaya yekubaya nhomba yakakoshesesa. Ngatirambe tichikurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. Asi tiri kuona kuti tageti yakasetwa hurumende iyi dho yakanaka zvikuru, 70% tageti yakanaka. Asi kuti tibate pakupera kwaJulai zvichatinetsei nereti yatiri kubaya nayo yezvino. Hurumende ngaiite mamatano. Chikuru chiri kushota pamessaging yehurumende ndechekuti havasi kunyanya kutaura nezvekubayana kwenhomba. Vari ngokurudzira vanhu kubayiwaya havasi kupa vanhu information yekuti nhomba yakanakira papi. Hatisati tawana information yakakwana yekuti pamaside effects chii chiri kuitika muno munyika.
Munganyatsotsanangura zvizere here ipapo, Dr. Madzorera?
Vanhu vari kuuya nemastories akawanda emaside effects. Hurumende inofanira kutora the lead kuenda pamberi kutaura nezvemaside effects. Ndo zvatiri kuona izvi. Vanhu vachiuya vachiripota vachikurudzirwa kuti varipote kuti vanhu vave neconfidence yekuti ya sure hurumende iri kuti baiwe, asi nyaya yemaside effects vari kugara vakaiongorora vachiisa ziso ravo pavari ziso ravo pairi, uyezve vari kutiudza vachiti painformation. Nyaya chaiyo yekushanda kwenhomba iyi efficacy vanhu havasati vava very clear. Tinongoverenga mastori okuma overseas okuti vazoita mastudies. Hanzi ngatibayai nhomba yechitatu nokuti izvo takaona kuti izvo immunity inenge yadzikira pamwedzi wechisikisi nezvimwe zvakadero. Muno hatina kumbonzwa information yokuti immunity yedu yatiri kuwana muno yakawanda sei, iri kulasta how long. chikonzero chekuti baive nhomba yechitatu nechipi takamirira mastudies iwaya takanzwa kuchinzi izvo pane nyanzvi dzakaita mastudies asati aonawo vamwe saka ndozvinozoda kugara zvichinzwa vanhu izvozvo hurumende ikadero tinobudirira pakubaya vanhu 70% vatiri kuda
vaimbova gurukota rinoona nezveutano vari munyori mubazi rezveutano mubato rinopikisa Residents Coalition for Change Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe zvichakadaro bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana makumi matanhatu nevasere kana kuti 5468 vanhu makumi matatu nevatatu kana kuti 36 vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri zvine zana negumi kana kuti 3,632,110 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zviuru makumi manomwe kubva muzana nhomba yeCOVID-19 panopera mwedzi wachikunguru zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Ukraine inoti Russia yatanga kurwisa nemuchadenga nzvimbo yeAzovstal Steel Factory muguta reMariupol mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin vamboudza mauto avo akakomberedza nzvimbo iyi kuti aregedze kuirwisa Shakadaro sangano reInternational Committee of the Red Cross mashoko kuvatori venhau razivisa nhasi kuti riri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu muMariupol umo mune vanhu vasina zvekudya uye vakawanda vakakuvara vasina nzira dzekubuda muguta iri sangano iri rati rinoda kupiwa mukana wekubatsira vanhu ava Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti vari kutarisira kuita musangano muguta guru renyika iyi reKiev negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken uye gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica zvakare vaLloyd Austin Vanhu vanga vachigadzira mafuta edzimotokari zvisiri pamutemo vanodarika makumi masere vafa muNigeria nhasi panzvimbo iri pakati pematunhu anoti Rivers neImo. Mutauriri wesangano reNational Emergency Management Agency Rafiani Nanji vati vawana mitumbi yevanhu vakatsva vakati vari kutarisira kuti pane vamwe vanhu vakawanda vafa. Vatori venhau vanoti vanofungidzira kuti vanhu vanodarika zana vafa mumoto uyu. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tine hurukuro nemunyori anoona nezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Tadiwa Nashe Muguti nezvenyaya yekuwedzerwa kwemari dzezvikoro zvepamusoro-soro.
Zvikoro zvikasvika pakunovhurwa pasina chagadziriswa pasina chaitwa. Nyaya ingori pachena vadzidzi vazhinji vachawanikwa vachinogumira munzira nechikoro chavo vachawanikwa vachinotadza kupedza zvidzidzo zvavo nekuti vabereka havasi kukwanisa kubhadhara mari dzakawanda kudaro.
Sika padzimwe hurukuro dzatakaita pano paStudio 7 takanzwa vamwe vakuru vezvikoro zvikuru sei kuGreat Zimbabwe University vachiti vakagadzirira kutaura nevana vechikoro kuti vaone kuti vangabhadhare mari sei muchidimbu. Izvi ndo zviri kuitika here muzvikoro zvose zvepamusoro-soro?
Zvikoro zvizhinji hazvisi kutambira nyaya yenhaurirano, ndomamirira zvakaita. Zvikoro zvizhinji, mayunivhesiti nemakoreji mazhinji haasi kutambira nyaya yenhaurirano. Nyaya yekuti hatitaurirane, nyaya yekuti ngatiteme payment plans, timbofane kubhadhara padiki padiki sekuwana kwatinoita tichizopedzisa. Mayunivhesiti mazhinji nemakoreji mazhinji ari kuramba nyaya iyoyo. Ndiyo imwe nyaya yatikatuisa mutsamba yatikanyora kuda reparamende tichiti kana zvichigona paonekwe zvinoitwa kuti mayunivhesitis nemakoreges mazhinji akwanise kunge achinotambira nyaya yekutaurirana nyaya yemapayment plans kuti vadzidzi vakawanda vange vachiwanawo kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo.
Makanyorawo tsamba yenyunyuto kudare reparamende mukatsanangura kuti yanga iri yei chaizvo?
Tsamba yatikaendesa kudare reparamende nemusi wechina itsamba yenyunyuto inoratidza kunyunyuta kuri kuita vabereki pamwe chete nevadzidzi kuburikidza nekukwira kwakaita mari de fees muzvikoro zvepamusoro zvinosanganisira macolleges nemauniversities. Tinotarisira kuti dare reparamende richagara pasi rodzeyawo nyaya iyi zvionekwa kuti zvingafambe sei kuti mari idzi dzikwanise kuiswa pamari dzinokwanisa kubhadharika neruzhinji rwevabereki vedu tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika yedu munyika yezimbabwe pari zvino. Tinotarisira zvekare kuti tsamba ichaita kuti tiwane mukana isu sevamiriri vadzidzi wekugara pasi toitawo nhaurirano dzine musoro negurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro vamoni murwira.
Asika gurukota redzidzo yepamusoro-soro muzvinafundo murwira vari kuti hapana mari dzechikoro dzakakwidzwa. Vachiti mukatarisa mari dzaibhadhariswa muna 2014 pachishandiswa chikero chedhora rekuAmerica ndo dzimwe chete dziri kungobhadhariswa.
Zvinonetsa kuti tinge tichinofananidza mamiriro anga akaita zvinhu mugore ra2014 nemamiriro zvakaita panguva ino mugore ra2022. Mugore ra2014 vashandi vazhinji kusanganisira vashandi vehurumende vakange vachiwana mari dzavo dziri kurudzi rweUS kuUnited States dollar mari yekuAmerica. Pari zvino vashandi vazhinji kusanganisira vashandi vehurumende havasi kukwanisa kunge vachiwana mari dzavo dziri kuUnited States dollar, vari kuwana mari dzavo dziri kurudzi rweRTGS. Saka zvinhu zvinonetsa kuti tinge tichiwana vamune murwira vachiedza kufananidza nguva ya2014 nenguva yatiri izvozvi yekuti vabereki vedu kusanganisira vashandi vehurumende vanove vabereki vazhinji vevana vanowanikwa kumayunivhesities vari kunhonga svosve nemuromo.
Semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo?
Chekutanga, hurumende yedu yemuzimbabwe inofanira kunge ichiendesawo mari yakawanda kune zvedzidzo, kwete kuti mutoro unge uchizowandira kuvabereki vedu kunge vachiendesa mari yakawanda kudzidzo. Tisarisa pachibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica kuSenegal kuDakar zvakavirirana naizvo kuti mari inokwanira kuita 20% yebudget inofanira kunge ichienda kune zvedzidzo. Asi tinoona vamutuli ncube vanove gurukota rezvemari munyika muno vasingaiti izvozvo, vanonoisa mari iri pasi pe15% kune zvedzidzo.
Asi chii chamuri kukurudzira kuti chiitwe chiripo ripocho nehurumende kugadzirisa dambudziko iri?
Pari zvino tinoti vamurwira ngavakwanise kuona zvavanoita kuti mari dziberedzwe dziende pamari dzinokwanisa kubhadharwa neruzhinji rwevabereki vedu ndokuti dzidzo yedu ienderere mberi zvakanaka pari zvino, uyezve vakwanise kuita nhaurirano nemauniversities nemacolleges kuti anga achitambira mapayment plans vabereki vedu vagone kubhadhara mari pashoma nepashoma sekuwana kwavanenge vachiita. Ndo zvega zvingaite kuti dzidzo yedu ienderere mberi nemazvo.
Munyori anoona nezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union vaBoris Tadiwa naShemuguti vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwe kubva kune umwe mupereri wedu.
Vawande makadii. Makadii vatereri mose mose veStudio 7 munofarira chirongwa chezvechitendero.
Aiwa, ini ndiri nani? Ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi George Mashipe.
Tinokutambirai vaMashipe. Tiudzei kuti mungabatsirwa sei?
Ndaitawo mubvunzo uri kundinetsa pauri kuna Mateo chapter 5 pavhesi ya29 navhesi ya30. Pavhesi ya29 pane mashoko anotaura achiti, kana ziso rako rerudyi richikutambudza kana kuti richikugumbusa, uri bvise urirashire kure newe. Pavhesi ya30 potaurwa rwaruoko. Saka ndaida kuziva kuti Ishe Jesu apa vaireva here kuti iziso chairo kana kuti ruoko chairo kana vane zvimwe zvavaireva kana riri ziso chairo chii chinotadzikwa neziso rerudyi chisingatadzikwe neruboshwe chinokonzeresa kuti rerudyi roga ribviswe sei Jesu asina kuti abviswe ese ari maviri number 1 number 2 kana kuri kwekuti iziso raichokwadi rairehwa kana ruoko chairo rwairehwa ko sei tisati taona munhu mwe chete zvake atabviswa ziso kana ruoko nokuti ruri kumugumbusa ko alright kana risiri zvisiri izvozvo zvairehwa naJesu saka ishe Jesu vaireva chii chavaifananidzira neziso chavaifananidzira neruoko rwerudyi ipapo ndopandoda kubatsirwa vahwande
tabata mufundisi Kenneth Mutata kuti vatibatsire chino kukumbira kuti mubatsire vamushipe nemubvunzo wavo uyu Reverend Mutata.
Va George Mashipe vari kuvhunza mubvunzo wakakosha kubva mubhuku raMateo. Mavara echiGreek aripo anoti kana munhu ziso rake richimugumbusa. Vara rinoshandisiwa rinodudzigwa rechirungu kuti stumble asi vara iroro pane dzimwe nzvimbo rinoreva kukundikana kana kuti chivi. Saka rinoti kana ziso rake richimukanganisa ngari bvise inyaya inoshandiswa kana vanhu vachitarisa zvinyogwa zvenguva inonyogwa bhuku raMateo kuti hakusi kunyora kwakajairika rinoshandisa yatingati extreme language vanoongorora literature inguva iyoyo vanoona kuti zvakanyogwa mubhuku iri pamvhesi irori zvakasiyana nemanyorego anoitwa mamwe mabhuku enguva iyoyo vanozoongorora kunyora kwaJesu vanovokutaura kwaJesu apa vanoona kuti pakashandiswa mutauro wakavandika kana kuti yatingati hyperbole inzira yokutaura nayo kuti vanhu vavhunduke zvikuru nenyaya yakakosha inenge yaiswa pamberi anga asingarevi kuti vanhu vabvise ziso kana kuti vagure ruoko kana kuti vabvise umwe mutezo womuviri umwe mutezo wechisara mashoko anotaridza kuti nhau iri kutaurwa pano yakakosha zvikuru zvokuti munhu unofanira kuitora neseriousness yairi kutaurwa nayo ndokusaka pachipuwa mucherechedzo wakakura kudai unohlisa kana munhu akautarira Jesu vari kuti tikunde chivi zvinotsvaka mweya wokutarisisa zvikuru zvinhu zvinotikonesa kufamba nzira yekururama zvinhu izvozvo tigosvisiya chero zviri pedo pedo nesu zvakakosha zvakaita seziso zvakaita seruoko zvakaita senhengo dzomuviri zvinotsvaka kuti tizvirashe zvinhu izvozvo kana zvitibvisa pedo namwari kana muchirangarira mashoko anotsinhira mashoko ari kuna Mateo 6 verse 33 notiwo tsvakai umambo hwokudenga zvimwe zvinhu zvose zvigowedzerwa kwamuri nyaya iripo ndeyekuti singwisingwi yomunhu uri kutaurwa naye muna Mateo ndeyekuti unoraramira kutsvaka umambo hwamwari zvimwe zvinhu zvose ozvisa padivi zvinozovuya hazvo saka nyaya iripo ndeyekuti hapana chinhu chakakosha muupenyu hwomunhu choungati ichiregai ndirambe ndichitevera ichi choro ndikarasikirwa noumambo hwamwari nyaya iripo ndeyekuti panopuwa mucherechedzo uyu mukuru kuitira kuti vanhu vazive kuti nhau yokururama inotsvaka kuti tisiye zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvakatikoshera vahwande
Reverend Mutata tinokutendai zvikuru tinoimba kuti vamushipe vanzwisisa tsananguro yamavapa vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti 301-919-8140 ini ndini Tanono Kahwande ndichiti morara zvakanaka vateereri
tinotenda Tanono Kahwande uye tinodokupa kutenda kuchikwata chechrist life choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 1, Manika Diamonds 0, Triangle 2, Capes United 1, Bulawayo Chiefs 1, Wawa 0, Cranbourne Bullets 1, Herentals 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakuru vakuru vemabhizimisi vari musangano reConfederation of Zimbabwe Industries vari kuyambira kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta avo vanga vachitarisirwa kuti vavhure zviri pamutemo musika weZimbabwe International Trade Fair vanonzi havachauye kuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngela kuStudio 7 ngesonto mhla 24 kumabaza 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Badla amalahle abantu kwele South Africa abathi sokumele abantu bokuza bephumele vele kulelo lizwe.
Babashaye phansi sizawukola lapha eSouth Africa. Ayikho into abayizeleyo abazomosha lonke lizwe.
Baningi kakhulu abathi abantu bokuza bathwalise nzima inzalo nenza kwele South Africa.
Abasoletha bathathe into zawo babuyele emuva. Maybe isimo mangabe sesikhalume down ama problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye back ke ngokomthetho.
Kodwa abanye abadabuka eZimbabwe bathi izigebengu ngabantu abangamahlongandlebe athi abadabuka eZimbabwe kuphela.
Ubugebengu buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu baseSouth Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe isibhamu.
Utshayo kabuhlungu ngamapolisa umsekelo weqembu eHighlanders Football Club. Sarutulela ezamasibo ezabatsha lezokhulu lesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa ngolomsakazo. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair oqala ngolwesibili koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amahotela lezinye indawo okuhlala khona abantu ngesikhathi kusenziwa umbukiso wezeta ETF asegcwele njalo sokulungiswe kahle endaweni okuzabukiswa impahla etshiyeneyo kulamankampani ezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba adlula amakhulu amahlanu azabukisa impahla lonyaka ezeta ETF. Umnumzana Nicholas Ndebele umqondisi wenkampani yezeta ETF uchaza kabanzi ngombukiso lo.
Siyathokoza ezintengiso ze-ITF company ukwamukela izethekeli ababukisi osomabhizinisi abashiyene bazobukisa kulo mbukiso omkhulu weze-ITF. Sithanda njalo ukunanzelela ukujabula okuvezwe ngabakuzobukisa bekuveza lokhu ngokulungiselela izindawo zabo zokulungisela and lokhu kukhokhela laba bavela ngaphandle kwelizwe asebeqalisileyo ukufika njalo labo bekuthenisa ukujabula ukuthakazelela ukuba lapha eZimbabwe International Exhibition Centre. Sithanda njalo ukuthi sisitsho ukuthi lo nyaka kuzawuba ngumbukiso omkhulu.
UNdebele uphinde wathi bangezelele indawo lapho okuzabe kubukiswa khona.
Xa unanzelele ukuhambahambeni kwakho ukuthi iindawo zokubukisela zengezelele nemakhi ezifake ngayo ngaphansi nayo ukwenzela ukuthi khona sizama ukuthi wonke umuntu kade efisa ukubukisa sizama ukuthi khona simnikeze indawo yokubukisela. So siyathokoza, siyabamukela izethekeli zethu ababukisi eZimbabwe International.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ben Moyo uthi kuhle ukuba iZITF yenzelwe koBulawayo loba nje kungasoze kuguqule isimo esibi somnotho welizwe.
iZITF yebo kuqakathekile for Zimbabwe to show a case industry, but yiphi industry yathi siyishowcase-ayo? Yebo sizainvayitha omakhelwana ukuthi bebuye bezodisplay zabo izinto kodwa ziphi izinto ke sizise sithenga ngani ngoba owethu umnotho wasilapha asazi ngibona babona kuloko sincike kulo khona usincedayo yini ama stands ze-ITF adula kakhulu abantu abaningi abawinelisi
esinye njalo isakhamuza kobulawa inkosikazi nokuthaba shoko uthi abanamali yokusa abantwana e-ZITF
ICT itrojisi yakwazi ikhona sibili kodwa imali yokuthi sihambise abantwana khona la silayo ngoba izikolo ziyavulwa kathesi kathesi
umnumzana Promise Mkhwananzi othakazelela ezombusazwe uthi umbukiso lo kawusoze uncede ngitsho lakancane eleZimbabwe
mina umbono wami ngendaba yeZimbabwe International Trade Fair ukuthi akulanto okuzayitshintsha empilweni zabantu okubuthana e-trade fair besidla izimali bembukele ku-intanethi kuthiwa ama-councillors e-Harare asuke lezigidi zemali bezongena ama-workshop lokuhlala emahoteleni e-trade fair leyo kunokuthi bathathe imali lezo bathuthukise isigaba lapho bavela khona
ilunga lebandla lezanu-p f umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe lisembukisweni lo
ya lo nyaka embukisweni wa-trade fair stand sezanu PF siyabe sinezinto eziningi kakhulu siyabe sinonile sinezinto eziningi kakhulu okokuqala mana ngisungule ngithi mina kom iregalia iyabe itholakala lapho abafuna iregalia abafisa ukuthi bathole iregalia eparty kulokunye ke umsebenzi emningi enziwa ngabomama Women's League iyabitshengiswa lapho
umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwesihloko esithi Rethink, Reimagine, Reinvent Value Change for Economic Development ugqitshwa ngensonto umongameli Emerson Tambo Mnangagwa ukhangelele ukuba uzavula okusemthethweni umbukiso lo ngoba umongameli Uhuru Kenyatta obecelwe ukuba ekwenze lokhu kasabuyi eZimbabwe kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli wakwele Kenya umuyi uMwai Kibaki ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
izizalwane zakule South Africa zithi sokumele abokuza abangala maphepha akhondileyo ukuhlala lokusebenza kule South Africa bephume bephele kulelo lizwe ngoba umkhankaso we-Operation Dudula uqhubekela phambili ezabelweni ezijiyeneyo abadabuka eZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bakunanzelela ukuba abasafunakali kwele South Africa abafisa ukuba abadabuka eZimbabwe bebuyele ekhaya bakhokela umnumzana Simthembile David Mposwa
manje ngoku sebezomosha yonke into kuyimesi ngabo abantu balapha ngaphandle apha eSouth Africa and yimesi into abayenzayo ke ngoku abezi kuba besiza abantu beza baza bazomosha lapha eSouth Africa inintsi imesi abayenzayo imoto ziphuma ngeborder ziphuma phi nabo ziya kumazwe wabo inintsi imesi abayenzayo sibonile nenye ivideo iyatrenda I think was Botswana iyababuyisa back eZimbabwe babuyiswa ngetruck njabe sitbona bafuna iSouth Africa I think babuyisele back wabe ngabi kala hlobo ezengalapha eSouth Africa because bafuna waste imali zegovernment yase South Africa ube nomnotho lapha ngoku ushokoxeka ngenxa yabo babashaye phansi sizawukola lapha eSouth Africa ayikho into abayizeleyo abazomosha lonke lizwe ezinye country ezizabo eziza ngaphandle Uganda ayikho le mess bayenzayo noma Congo bayenza apha xa ujwana lapha ko-live nalapha bako-TikTok ayikho le mess bayenzayo mabahambe babuye ngendlela e-right kubuye akufanele kumba babuye bonke abangekho semthethweni abayibethe noma bangathi napha eZimbabwe bakhona ama-South Africa la ma-South Africa pha eZimbabwe ahleli ngokomthetho pha awamusi pha ayikho le nto bayenzayo bona belapha eSouth Africa
umphoswa uthi inhlanganiso ekhokhelwa ngumnumzana Nhlanhla Lux Dlamini esola okwenziwa ngabokuza iza kwenza izimanga kwele South Africa
idudula bazoyistopa even nomalema lo umalema sizawujonga i-2024 akho nto azayizusa
umnumzana Sifiso Khumalo omunye njalo osola okwenziwa ngabantu bokuza uthi kuzisa usizi okwehlela odabuka eZimbabwe u-Elvis Nyathi e-Diepsloot
loba nje ukanya engani kabulawanga yilapho abakumkhankaso we-Operation Dudula. Ukumalo uthi sesifikile isikhathi sokuthi abokuza babuyele abadabuka khona.
Ngicela nje ukuxwayisa kakhulu kubafowethu laba ngaphandle baseZimbabwe, ake ngiqonde nje kubona bafowethu, into eyenzeke kubhuti lo u-Elvis Nyathi is very painful. Akekho umuntu ongayimukela into leyo. So ake sithayini ukavota ngokwami ukubheka, abafowethu abathatha into zawo babuyele emuva. Maybe isimo uma ngabe sesikhalume down, ama-problem akhona ukusolve, azokhona ukuthi babuye bhedi-ke ngokomthetho. Because manje uma bengathi bayaqhubeka bayahlala ngenkani, ngokwami ukubheka sizokhala umdlula lokho esiqhalile. So please bafowethu, cela nikhuzanene nalaba abanye abangena kuma-social network bakhomente ngendlela engekho right. Still basaniphushela entweni ezirongo, because these people baba ne-enga the way abakomplaina abakomenta ngakhona. So please guys, ningabakwethu, let's stop ukwenza izinto ezirongo, size sibone izinto ezibuhlungu njengalezo sizibonile. Whatever bafowethu, i-right into enenza noma i-wrong asicabangeni.
Kodwa umnumzana Oscar Bhekumuzi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthi ubugebengu abukhethi mhlobo.
Ubugebengu abukhona everywhere, bakhona ama-South Africans akaqekeza i-gold eZimbabwe ehamba nabantu baseZimbabwe. So ubugebengu buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu baseSouth Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe spam.
Umnumzana Mbuso Mhlanga olamaphepha akhondileyo ngokusebenza lokuhlala kule South Africa uthi kusobala ukuba sebezondwa izizalwane zakule South Africa.
I-crime asikho lona abaningi, kodwa bakhona sibili abafowethu abagangileyo abasuka lapha abasuka khona bezokwenza i-crime. Into esikhona nje eSouth Africa yile eyokuthi ngesintu kuthiwa zonelwa mvuyinye. So laba abasonelayo sebewonele wonke umuntu, nomuntu o-right nomuntu o-wrong, sekuyinto eyi-one. And right now ama-South Africa singabasoli njalo, ngoba vele ma ungabheka into esiyenziwe yithi ama-foreigners amaningi is too much. Abanye badayisa amatraki siyabazi, abanye bantshontsha babulala abantu, bahijacka izimoto. Angazi le cash in transit ukuthi amaZimbabweans amangaka involved, or it involves all nations, ngoba kuyatholakala kunaseBotswana, kutholakale kunabe South Africa. So kumele ukuthi abantu abanye njengami sengicabanga khona ukuthi ngilungise nje ngibuyele khona le ekhaya kunangenye indlela, ngoba angisoze ngifuna ukuthi ngize ngibulawele ukuthi ngiseSouth Africa. Asisafunakali, that's the bottom line. Whether une-permit or awuna-permit sekufana.
Umhlanga uthi izizalwane zakwale Zimbabwe sezidudulwa lakwamanye amazwe. Uthi uDlamini kusobala ukuba usekelwa iziphathamandla zikahulumende kwakwele South Africa.
Nabo Botswana sebefollowa into edudula. So it's like vele sesidudulwa yonke indawo. Dudula abantu abaningi bangayisola bathi lumfana. That boy cannot just act by himself like that. And i-government e-South Africa mayivele inesifiso sokumstopa, they would have stopped him long time ago. They are not, ngoba umfana lona uyifront yama big guys abaku government, and it's known ukuthi he's being bailed out by abantu abaningi abathile. So that boy will not stop, and kuyaphambili. Into yangkhona is going to grow such that vele ekugcineni all of us will just have to be forced to leave this place, ngoba sizoba sesibulawa. And kuzokuba kunale nto ukuthi abakhulu abaphethe ilizwe bazabe belokhu bethi no, we don't want this, hey, this is illegal, yet they know pretty well ukuthi yibo abanikazi bento yona le. So lana nje asitshelwa ngeqiniso, angazi kumbe bayesaba izanu or bayesaba iZimbabwe.
Kuyathokozela kwele South Africa kulandela ukubulawa kuka-Elvis Nyathi, izizalwane zakwele South Africa ezazidinga izigebengu. Unyathi wayehlala e-Diepsloot njalo ongcwatshwe eZimbabwe ngeviki ephelileyo wazisebenzela ezindlini zabantu kwele South Africa. Okwamanje uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bavota abantu kwele France ukumzilana khona umongameli Emmanuel Macron lodelana labantu abenza udlakela lobandlululo unkosikazi Marine Le Pen osekela njalo umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin. Uzenqoba kukhetho lolu uzakwenza kube lenguquko ngendlela akhangelana ngayo labanye abakhokheli bamanye amazwe. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ukhangele ukuba iziphathamandla zakwele Melika ezithelelela lelo lizwe zizamnika izikhali zokulwisana lele Russia elibomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo. Umphathintambo wakwele Melika obona ngezokuvikela umnumzana Lloyd Austin lomnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe bakhangelwe ukuba bazakhuluma laye ngodaba lolu. Sokule nyanga ezimbili eleRussia lahlasela eleUkraine lisithi kalifuni libe yingxenye ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Elijah Singelenkosi ohlala eNkayi esabeleni semathebeleni North ngokubhekane loZulu.
Senana masiva wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
ngalesi isikhathi somnyaka kungu April kunje kungumnyaka olokudla ngabe abantu bayaphithizela emasimini bayataka umumbu omunye sebehluba sebegiga idibule. Kodwa akunjalo kuthulisekile kuthe zwi ngenxa yokuthi izulu kalinanga kuhle kulendlala embi. Ukuze ubone sibili ukuthi kulendlala embi ngitsho lanxa ungena emakhaya bekufanele ukhathezi nxa ungena emakhaya ubone igodi lezibi ligcwele amakhasi emfe ligcwele amakhasi omumbu kunye lama lengebhezi zamakhabe lanxa uhambe ezindaweni lapho ezindleleni uthi ngabe uyawabona amakhasemfe lanxa ufika lapho kubuthana khona abantu ngengaba laphana emahlangeni kuthangi siya kwenza i-reverting yama collaborators angizanga ngibone ngisho lo yedwa umuntu othwele ihlanga lemfe kumbe okhulula umumbu ophekwe ewudla njengomphako. Lokhu kubonisa sobala ukuthi umnyaka lo mubi okungazake kubonwe.
Kubi kakhulu siyakuzwa Mpofu. Qhubekela phambili baba.
Kufanele ukuthi nxa sekuseyafika oJune the earliest kufanele uhulumende abe sezamile imizamo yokuthi anike abantu ukudla kumbe inhlanganiso ezizimele zingenele zisize abantu to the earliest kuJune the latest kuJuly. Ungabona kufika uJuly lokhu kungangenzakalanga kuzaba nzima emakhaya mangoye uyabe selala eziko zonke insuku mubi lumnyaka okubonisa obali ukuthi idlala le inkulu bekuthi nxa kusiyathengwa ezitolo lapha ngoba imali kayibonakali amasepa, amachugela, lezinye njizi indiye uzangkhaya. Abantu bebethenga ngamabele. Bebethenga nga umumbu, bebelawo. Abanye kumnyaka ophelileyo. Ubuthi nxa usiyafika ezitolo laphana kule sitolo esephuma laphana. Sokuthiwa kukondojelana. Bekugcwele isitolo ngisakhona umumbu phamu. Lalaphana kwesakokombane esikashephadi. Bekugcwele kuthe. Kodwa kathesi ungahamba kakusela ngitsho sebe uthenge wonke abantu laba abalezimali zabo kubonisa sobali ukuthi akula lutho emasimini kodwa ke hayi enkomeni ezifuyweni kungcono ngoba belifina nje khathesi hayi ukudla kwenkomo kukhona lamanzi akhona emadamini ethu wonala esihamba sivala ama izifudla esihamba sivala imigilo sizama ukuthi sigcine amanzi ezifuyo zethu nxa uhlala phana kuwa 10 kule ndoda lapha lethiwa uGewu Ndlovu ile damu layo khonapho eyaligepha incediswa ngabantu ligcwele lithe phamba ubuye futhi ngapha komaluba village kule ndoda kusobhuku Filimon kule ndoda ethiwa nguwilinethi mpumfo kamemezi la idamu eligcweleka phamba ubuye ngapha kusobhuku zebloni kukukwad 11 kosivala kule damu lapha esilibezi kukhona nelina ligcwela lithule lithezwi kuboniswa obalo ukuthi hayi ezifuyweni kulobubelo lokho engikukhulumayo kuliqiniso ngoward 11 ngoward 10 loward 12 nxa okukulamawadi kuyikho okukwamanye amawadi ekhaya kunzima lonyaka kumele ukuthi uhulumende abophe ziqine nxa kunganjalo abantu bazaba sebunzimeni bendlala obubuhlungu
senganamasiba wenziwe manje lo baba mkhulu babelo bola
sike sizwe ezokholo lesikristu silontukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sibingelelane bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sisanda kuphuma emkhosini wePhasika angazi ke ukuthi leli Phasika lalonyaka ledlule njani kuwe yebo kambe abanye lokuthi iPhasika liyini abaqedisisi kodwa ungasenani balutshwane abantu abangaziyo ukuthi iPhasika liyini ake sizwe ke ilizwi lethu lanamhlanje esizakhumbuzana ngalo sizalithola encwadini yokuloba kwamvangeli uLuka ichapter 24 sahluza amashumi amabili lane indima eyodwa nje ekulesihlukwana esithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke ivesi ngelamashumi lamathathu lesithupha verse 36 kufundeka kanje besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini na ukuthula makube kini na ilizwi leli likhuluma ngabantu ababe lokhu bebabaza isehlakalo esephasika sokubethelwa lokuvuka kukaJesu lokhu kubonisa ukuthi kungaba lesehlakalo phakathi komphakathi abantu kabayekeli ukukhuluma ngakho kuvele kumele kube njalo ngoba angithi into iyabiyenzeka le phakathi kwabo emehlweni abo yokunye bekuzwa ngendlebe zabo ilizwi lithi ke laba ababesaqoxa ngabafundi bakaJesu laba ababeqoxa ngokuthi kambe lokhu esasikuzwile yikho yini abanye bevuma abanye bephika abanye bengezwakali bengaqedakali ukuthi bathini ungayibala usehla usiya phansi uzafica ukuthi yilapho-ke uJesu acina esebajingisa amanxeba akhe ukuthi ngempela nguye lowo owayebethelwe esiphambanweni kodwa ayisikho-ke engifuna ukuthi sikunanzeleli lapho engithanda sikunanzelele ukuthi nxa singumndeni sihleli sikhuluma kuningi esikukhulumayo okunye siyakukholwa thina esiyabe silalele lanalo okhulumayo okunye uyabe kukholwa kodwa okunye sazi ukuthi kayisikho kodwa-ke ezinye inkulumo engifuna sizikhangele ziyinkulumo ezingakhiyo eziletha ingxabano phakathi komndeni abantu bayakhuluma ingabe yini abanye bakhuluma bephule inhliziyo zabanye abomndeni bengananzelele ukuthi sebesephula inhliziyo zabanye. Eminye imindeni ize yaziwa ngokuthi imindeni yokuxabana. Abanye baze bafukelane lejoy udasoze bafa bakhulumisana ngobana ingxoxo zabo kazakhi ngezokuxabana. Kulapho ke kunjalo ke kulokuxabana khona lokho. Kulokungazwisisani, kulokungakhethi amabala lamagama lapho uJesu athutsha khona phakathi kwemulathi ukuthula makube kinina. Imindeni obaba labo mama labantwana labo makhelwane lezihlobo labangani badinga ukuthula. Yebo kambe ziningi izinto ezingabangela ukuxokozela emndenini okungakhulunywa ngazo, kodwa esikukhulekela ukuthi ngakube lokuthula lasekukhulumeni abantu bakhulumisane kahle. Lo uJesu uthi imindeni yonke kayibe lokuthula. Khangela amagama owakhulumayo ucabanga ukuthi kambe nxa uJesu engathutsha angathini ngalokho okukhulumayo. Ilizwe elikhulu yikuthi ukuthula makube kinina. Lami ngitsho njalo ngithi ukuthula makube kinina. Sikhulekeni Baba Thixo, asicela okuningi namhlanje, sicela ukuthula okuvela ngakuwe emndenini yethu. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo ungadinwa lakusasa. Wazabacha sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube okhangelwe ukuba uzabatheka embukisweni weZimbabwe International Trade Fair.
Wazabacha namhla sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube okhangelwe ukuba uza kuya embukisweni weZimbabwe International Trade Fair lapho zabukisa khona akubumbayo okugoqela imiganu yemdaka. Asizwe uRivonia ekhuluma ngodaba lolu.
Izalo kombimba wadithembulili mawezi ngenza iphotar ukubumba izizi ngifundiswa ngobaba uthi Big Animal Sibanjana Junior. Ngikhethe iPlan International ukumela iprojekti yethu lesethi. Ngiya eZimbabwe Trade Fair ngiyobukisa imisebenzi yami yezandla. Ngibonge ubaba uthi Big Animal Sibanjana Junior ngothando lokusibekezelela. Ngiyabonga.
Sixoxe njalo lo Zephanias Banda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animals Banjana Junior.
Ngithanda ukubingelela isizwe sonke, iZimbabwe yonke kumbe umhlaba wonke. Ngibingelela ngokaSibanjana umntwana u The Big Animal ocula leqembu lempi yosindiso, kodwa ke ibhizi futhi ngama projects abantwana engilethemba lokuthi njengoba namhlanje lisizwa ngikhuluma lapha sile ndlela yokuthi silomntwana okhethiweyo ukuthi ahambe ayimelela iproject yethu eTrade Fair. Iproject yokubumba nezokudweba babumba izitsha amatipoti amacups noma ngithi imiganu bengabantwana mpela abahlakaniphileyo. Silomntwana osukayo nje esiya kobulawayo eTrade Fair othiwa nguRivonia Ncube osengumntwana osengani usebona lapha aya khona. Engikhuluma nje engumntwana oselezinto eziningi esezithe wazidayisa kumuntu wazithengisa wathola inzuzo kizo. Sicela kakhulu ukuthi sengathi lingasipha lathi indlela yokuphila. Ngikhuluma nje umntwana ozasuka ngolwesibili esiya eZimbabwe Trade Fair kobulawayo.
Lo ngumnumzana Zephanias Banda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animal Sibanjana Junior. Besixoxa naye esesigabeni sempimba esobelweni seMathebeleni South.
Wenzemidlalo uyakhala umsekelo weqembu le-Islanders Football Club uLindani Gabazela Hadebenkala otshaywe ngamapholisa izolo ezihlabane.
Kuvuka umsindo eBoreni saphuma estadium amapholisa esejikijela iTS Moko sabaleka saye town. Sesisetown sesizama ukudingana ukuthi sihlangane sithole i-transport sisuke etown amapholisa abuya. So mina vele bekulowo mzala wami 11 ngeqele emuva kulo box babuya amapholisa lana e-about 6 bahle baqalisa ukulitshama phakathi kwelo box. Bengihamba lo namfana bamdonsela phansi bamtshaya bakumzala lakho baqala ukumtshaya kungela msindo kungelani because umntathi sizenzakala bese betshaya wonke umuntu ogqoke iskip esiyi black and white because abanye batshayele ko-chicken yini abanye batshayelwa ko-okay hayi into yakhona yazivele ibe zima kulenye imoto abathi iquantum abajikele i-tiegas phakathi kwalo ukuthi abantu behle baphume phandle babatshaye kuhle because beqala balijikijele nge-tear smoke ngesikhathi selihitshiwe sebelitshaya kamapolisa kungela msindo kungelani
ulimele kanganani akusitshele sibili ukuthi uzwa njani
angilimele sibili ngoba ngithungwe 7 stitches ngilimele sibili ngilimele plus lo mzimba wonke vele ugcwele amabruises
siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje wonibalisayo
ukukayinawo